manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu hunyana 4 2020. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu tinoona kuti makeshizi emuno muZimbabwe ari kuita achikwira ava over 6,000. Asi tikazviongororawo tikaona kuti kuwedzera kwawo makeshizi aya hakusina kunyanya chikombeya nepakatanga chirwere ichi.
Bazi rezveutano rakaziisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 uchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206.
Tiribondese kuti kana tichitaura nezvecrisis hatisi kutaura nezvinoonekwa nevamunangagwa. Tinotaura nezvinoonekwa nevanhu veruzhinji havana chikafu chakakwana, mari dzacho hadzikwane, kune urwere husingarapike kuzvi. Hakuna mishonga, hakuna madokta, vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo. Saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona iri crisis.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora mashoko avo ekuti munyika hamuna dambudziko, vachiti mashoko ekuti munyika mune dambudziko zvikuru ari kufambiswa padande mutande.
Tiri kutambira zvakanaka. Chiripo ndechekuti kansela akataridza kuti havana basa nekuvictimizwa, havana basa nemarecords, havana basa nekupuwa mainstructions. Vane chinangwa chokufambisa gwara remusangano unotungamirirwa navachamisa.
Meya mutsva weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vanotambira nemufaro kusarudzwa kwavo sameya weguta guru renyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere kana kuti 6,678, asi uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 sezvo pasina munhu akafa. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 5,263, izvo zvakasiya vanhu vanosvika chiuru nemazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 1,209 vachiri kurwara necovid-19. Vanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1,095 ndovakavhenekwa kana vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mana vakawanikwa vaine chirwere. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 23,300,000 vafa nechirwere ichi pasi rose. Vanodarika zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 869,000. Vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zana nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 6,151,000 vabatwa necovid-19 muAmerica. Umo vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana masere kana kuti 186,800 vafa. Mumwe chiremba vachitaura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vanoti hongu uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira, asi chinofadza ndechekuti uwandu hwacho hwasiyana nepakatanga kuonekwa chirwere ichi munyika.
Hongu tinoona kuti makeshizi emuno muZimbabwe ari kuita achikwira ava over 6,000. Asi tikazviongororawo tikaona kuti kuwedzera kwawo makeshizi aya hakusina kunyanya chikombeya nepakatanga chirwere ichi. Izvi zvinhuwo zvinotifadze kuti makesi ari kuita achidzikira.
Zvii zvingadai zviri kuita kuti zvamatsanangura izvi zviitike?
konzero zvakasiyana siyana zvinoenderana kuone matanho akaiswa nebazi rezveutano asiwo tinofanira kuziva kuti nyika yedu haisi kunyanya kutesta vanhu zvakanyanya saka chimwewo chinogona kunge chiri kukonzeresa izvozvo.
Dr. Mandigo, tiri kuonawo kuti vari kupora kubva kuchirwere ichi vakati wandei, zvii zvingadaiwo zviri kuitika?
Izvi zvinhu zvakanakawo nekuti tinoziva kune dzimwe nyika vanhu vakafa vakawanda chaizvo, asi muno nyangwe zvazvo kune vanhu vakafa nechirwere ichi uwandu hwachona hauna kuzonyanya. Zvikonzero zvakati wandei zvinosanganisirawo kuti chirwere chakatangawo kune dzimwe nyika chikazouya kunoku. Izvi zvakatipawo nguva yekudzidza dzimwe nyika matanho akaita sana lockdown, matanho akaita sekushandisa mamask. Tinoona kuti isusu takakurumidza kutanga kushandisa matanho ose iwaya. Pane dzimwe nyika dzanga dzichiri kudzidza pasati pane kwavari kudzidza. Zvimwe zvinoenderanawo nekutiwo muno muZimbabwe vanhu vezera rinopfuura 65 vanhu vaivo vanonyanya kushungurudzwa nechirwere ichi havana kunyanya wanda chikombeyawo nedzimwe nyika. Zvoitawo vanhu vane zvimwe zvirwere zvakaita sana obesity havana kunyanya kuwandawo mune ino nyika. Umwe anogona kuti asi kune zvirwere zvakaita sana HIV muno muAfrica nemuZimbabwe, asi tinoziva kuti vanhu vakawanda vane HIV vari kumwa mushonga. Saka masoja miviri yavo anogona kurwisa chirwere cheCOVID-19. Saka zvinhu zvakati wandei zvinogona zvichitsanangudza vanhu vari kupona chirwere cheCOVID-19 muno muZimbabwe.
Vanga vari chiremba vataura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora mashoko avo ekuti munyika hamuna dambudziko, vachiti mashoko ekuti munyika mune dambudziko zvikuru ari kufambiswa padande mutande uye akanangana nekuzvidza kana kushoropodza hurumende yavo. Vachitaura pamusangano wevakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, vaMnangagwa vatiwo urongwa hwekugoverwa kwevhu kuvatema haufi hwakashandurwa, uye vatema vachitorerwa zvakare minda yavo, vachiti zviri kuitika iye zvino zvekubhadhara vachena vakatorerwa minda yavo kutevera nekuzadzisa zviri mubumbiro remutemo yenyika. Panyaya yekuti munyika hamuna dambudziko, mashoko emutungamiri wenyika aya anotsamwisa vakawanda, zvikuru vanopikisa hurumende nevanorwira kodzero dzevanhu. Avari kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekodzero dzevanhu, dzematongerwo enyika pamwe nedzoupfumi. Kusagadzikana kwezvinhu uku ndiko kwasvitsa kuti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa varonge kutumira chikwata chenhengo dzebato ravo reANC kuti chinzwisise kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe. Chikwata ichi chiri kutariswa munyika chero nguva kubva nhasi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kana vaMnangagwa vasiri kuona kuti munyika mune matambudziko hazvireve kuti hamuna matambudziko.
Hatisi kutaura nezvinoonekwa navaMnangagwa, tinotaura nezvinoonekwa nevanhu veruzhinji. Havana chikafu chakakwana, mari dzacho hadzikwane, kune urwere husingarapike kuzvitara, hakuna mishonga, hakuna madokta, vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo. Saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona iri crisis. Ivo kana vasingazvioni nokuti vanenge vakaputirwa neushe neutungamiri, zviri kwavo. Nyika yese iri kutaura kuti muZimbabwe une crisis, South Africa iri kuti mune crisis, mabishop maRoma akataura kune crisis, Anglican akataura kune crisis. Ndo vanopinda nevanhu mumasangano, ndo vanoziva. Saka isusu tiri kuti kune crisis. Kana vasingaioni hatingachemi neurema hwavo.
Saka ivo kana vachitaura sehurumende kuti munyika hamuna dambudziko, zvinosiya papi urongwa hweANC hwekuda kuuya kuti inonzwa kuti nyaya dzedambudziko dzakamira sei?
Chokwadi ndechokuti ANC haisi kuvena kuti iri kudaidzwa navaMnangagwa. yese irukuya nokuti iri kundwa vanhu vachiti kuZimbabwe hakuna kumira mushi nokuti ivo vane mamillions mamillions emaZimbabwe vamwe vana mai vakatakura vana vachigwada mapasti waya vachinotenga grocery saka ivo vari kuzvitira ivo senyika yavo kuti vasawanza marefugees emaZimbabwe saka handifunge kuti United Nations kana kuti SADC kana kuti Africa Unity vangateerera zvotaurwa navamunanga kuti chiuyai kuno kwaane ngozi aiwa vari kuita zvinofambirana nezvekutaurwa nenyika yese ndokuti vana veZimbabwe vange vachigutsikana kuti nyaya ida kugadzirwa zvakanaka
tanzwa vamunangagwa vachitaura pamusoro penyaya yekupiwa kweminda kuvatema vachiti hapana chiri kuzoshandurwa zviri kuitwa izvi zvekubhadhara vachena kutevera bumbiro remutemo wenyika munoti
kana tichiti isusu tinoda kuratidzira kana kuti hatifari nekuti sarudza haisi kufamba zviri pamutemo bumbiro remutemo vanoti hazvina basa vanhu vachisungwa vanangarivhuve vanamwe wechingoro vachisungwa vasina kuenda kujeri vachigariswa kuchikurubhi hazvisi pamutemo hazvimbumbiro havabvumi asi kana zvavakunzi izvo varungu ngavabhadhare vedu zviri pamutemo zvakanaka kuti ngavabhadhare nokuti vakatorerwa ivo asi kana tichiteera zviri pamutemo minda ichibhadharwa yakatorerwa varungu mutemo ngaiteverewo nenyaya inofambirana nekonsekwensi yemaZimbabwe
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Meya mutsva weguta reHarare uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vanoti vanotambira nemufaro kusarudzwa kwavo sameya weguta guru renyika. VaMafume avakasarudzwa nezuro vanoti guta ravo rakatarisana nemutoro mukuru munguva ino yeCOVID-19 asi vanotarisira kushanda zvakasimba mukugadzirisa matambudziko ari muguta reHarare. VaMafume ava vanove kanzura weward 17 vanoti dambudziko guru rakatarisana neguta ravo inyaya yekushaya mari inodiwa mukugadzirisa nyaya dzemvura yakachena, kutakurwa kwemarara pamwe nemamwe matambudziko ari muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Tiri kutambira zvakanaka. Chiripo ndechekuti kansela akataridza kuti havana basa nekuvictimizwa, havana basa nemarecords, havana basa nekupuwa mainstructions. Vane chinangwa chokufambisa gwara remusangano unotungamirirwa navachamisa. Vanga vane demo pamusoro pavo vachinzi mukavhotera izvi tinokuda iso. Asi mukarangarara kutanga kweMDC taitourawa kuti tavhotera MDC, taitotochewa kuti tavhotera MDC, taitoitwa zvese zvese kuti tavhotera MDC. Saka kana munhu ouya mukore uno oti ndokudzinga kuita kansela nokuti uda kuvhotera MDC, aiwa makansela akazvitaridza kuti vanozvigashira nokuti nyaya yekuchinja Zimbabwe inyaya yestruggle. Inyaya yekuzvipira, inyaya yekutarisa mutungamiri anova iwo vachamisa kuti vakataridza road yekuinda kupi, isusu tonanga neroad iyoyo kusvika zvinhu zvanaka.
VaMafume, muri kutaura nyaya yekudzingwa mubato sezvakaitwa vagomba, imi muchitevera kusarudzwa kwamakaita sameya, hamusi here muchagara makarohwa nehana muchifunga kuti izvo MDC tinogona kuzokudzingai zvakare sezvayakaita vagomba?
Aiwa, satirohwa nehana nezvinhu zvisina nebasa rese zvisina maturo. Nhundura tsime dzagara dzichironga kuita zvakashata mutsime rinoviwa nevamwe, asi isusu tine nhoroondo yestruggle, tine nhoroondo yokumiririra vanhu. Chatinoda kugadzirira maresidensi, zvigaro izvi hazizi zvedu, tinozvipiwa nevanhu. Kana zvanetsesesa tinodzokera kuvanhu. Kana vanhu vachitida vanotidzosera, kana vanhu vachida zvimwe zvinhu vanoita zvimwe zvinodiwa. Haizi nyaya yekuti takapikirwa. Hakuna munhu anozvarwa achinzi uchaita kansela, hakuna munhu anozvarwa achinzi vazvarwa MP. Aiwa, munhu anozvarwa ane hana yake, ane kuchimiro chake, kana uchida kuitira vanhu zvakanaka vanhu ndivo vanokuisa hauzvari wakananirwa ipapo
nderipi basa guru ramungati makatarisana naro rekutanga sameya mutsva weHarare
basa guru munguva ino yeCovid ndeyekuti Harare irarame 2020 igore rakarashika 2020 igore rengozi 2020 igore rakaita hosha mumhepo zvino radaro rakavhara maguta rakavhara makampani taka isusu seHarare toda kuti rarame seguta ikwanise kuramba tichipa vanhu mvura ikwanise kunge tichigadzira maroads tichitora marara kusvikira nyika yavhurwa kusvikira nyika yakukwanisa kushanda kuitira kuti kana patunozotanga kushanda kuti ringe ringe richiripo maplani akadzama tichatozomaita taona kuti ringe reCovid iri rakamira zvakadini nokuti nhamo yatinayo ndeyemudzanga weforge uku waka uri kutsva neCovid uku wakarumwa nezano
Avanga vari meya mutsva weHarare vaJacob Mafume veMDC Alliance vachitaura vari parunhare vari muHarare naRadio Tove Studio 7. Nezuro Studio 7 yakati hurumende yainge yapa mvumo makambani maviri ekuChina yekuchera marasha kuHwange National Park. Imwe kambani yatakati yapiwa mvumo eSasti Global. Asi eSasti Global kuburikidza nemutauriri wayo vaOliver Mutasa vanoti ivo havasi kambani yekuchera asi kuti vari kungomirira makambani ekuChina anoti AfroChina Smelting neZhongqing Coal Mining Group kuti vaone kuti zvakakodzera here kuchera marasha munzvimbo inochengeterwa mhuka iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamutasa.
Basa redu isu nderekuita maenvironmental and social impact assessments. Maproject akaita semining, construction, exploration works asati abvumirwa kuitwa panzvimbo munyika yeZimbabwe.
Saka muri kushanda sei nemakambani maviri ekuChina?
Makambani maviri anoti AfroChina Smelting and Zimbabwe Zhongqing Coal Mining Group. Those are two companies, ndoma Chinese companies vari kuproposa kuita some exploration work. I want to believe kuti kune mamwe ma exploration works akatomboitika National Park as I was reading through literature. So they want to undertake into exploration. Vari two makambani but vari separate mumwe namwe achida kushandira kwaanoda kushandira. So it so happened by coincidence kuti isusu we are Sasti Global, we are a consultant for both companies.
Basa renyu munenge muchiita sei hapa vamutasa?
So as part of a requirement ye environmental and social impact assessment, we are obliged to do what we call stakeholders consultation. Tapedza kuita anonzi ma baseline surveys anosanganisira hydrology, kutarisa mvura dzepamusoro peland nemvura dzepasi, ecologist ma ecology tichitarisa kuti miti, mhuka, shiri nezvose zvinorarama munzvimbo, geologist kuti matombo ari pasi apo akatakura mineral ndapi. Saka vese ivava na social scientist, saka social scientist magaro evanhu etc. Saka vese ava environmental scientists, I happen to be one of those environmental scientists who coordinate the works. So my submissions vanhu vese ava vaita tsvakurudzo yavo anogadzira inozi baseline data ratinozoshida kureferenza naro after some time kuti project yedu yanga ichitigonera here kana yanga ichikanganisa.
Asika tirikudzwa kuti imwe company yekuChina yatotanga kuita basa racho vamutasa, zviri kufamba sei?
Allegations aripo takanzwa takatovaverenga mumedia. Kana ari yechokwadi mutemo uripo kuti uhandle that. Vanosungwa kana kuti vanopohwa matickets because mutemo weEMA, Environmental Management Act Chapter 27 and achitaura nestational instrument number 7 of 2007 zvinosungira kuti maprojects aitwe bids etype iyoyo anonzi maprescribed projects anotendewa kuitwa bids mushure mekunga environment impact assessment kana ichinge yaitwa.
Vanga vari mumiriri wekambani yeSasti Global vaOliver Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Mm-hmm. makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Muche Zimbabwe National Liberation War Veterans Association mudunhu reHarare nhasi zvashora vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko vari kuti utungamiri wesangano iri hubviswe. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wesangano iri muHarare vaSamuel Bila vati vanotsigira utungamiriri hwavaChris Mutsvangwa musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havabvumirane nechikwata chavaEthan Mativela icho chakati vaMutsvangwa nevamwe vavo vabviswe. VaBila vati vaMativela nechikwata chavo havasi nhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye havafaniri kunge vachitaura pamusoro pesangano iri.
MaMembers edu haamuki paadira achitaura zvaanoda. Kana usiri member hauna kodzero yekutaura zvaunoda uchiti wewe mangwana leadership yaMutsvangwa ngaiende. Nokuti hatisi kuziva kuti uri ani, isi tine mutauri 1 umwe chete anova Comrade Mahia. Comrade Mahia ndo vanopa mastatement.
VaMativela nechikwata chavo avo vanoti ndevamwe vaivepo pakaumbwa sangano rinomirira vaive varwiri vehondo yerusununguko vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti sangano iri raka kuti rigadzirise matambudziko avo kuti vagare zvakanaka, asi vakati izvi hazvisi kuitika nekuti utungamiri huripo hauna hanya navo. Pamashoko avaBila, vaMativela vaudza Studio 7 kuti vaive varwi vehondo yerusununguko vave kurwisaniswa nevamwe vanhu pachinambo chekuti vashande pamwe kugadzirisa zvichemo zvavo.
Kana angouya naye achiti ndiyewo veterans ari ega, maybe ane pfungwa dzake dzaanadzo, but it's very unfortunate. Because vanotiziva vanenge vachitiziva, we are not here kuimpress anyone.
VaBila vatiwo havasi kufara neimwe nhengo yesangano ravo yechikadzi iyo yakabuda pamadande mutande svondo rino ichinyomba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ichiti vatadza kutonga nyika. VaBila vati vanoziva mudzimai uyu asi varamba kumudoma nezita vachiti havabvumirani nezvaainotaura.
Tine war veteran wechikadzi akazvirekodha achitukirira president vedu vaMnangagwa. Comrade uyu wechikadzi tinomuziva nezita asi hatisi kuzotaura zita rake. Isusu mawar veterans eHarare tinoti hatisi kuwirirana nemashoko nezviito zvecomrade kadzi. Kwatiri hatina tsika iyoyo. Tinoimba tichiti kune nzira dzemasoja. Panzira dzedu hakuna munhu anotukirira munhu mukuru.
Vatiwo vanotsigira chirongwa chehurumende chekuripa varimi vachena vakatorerwa minda yavo sezvo chiri kuitwa pachitevedzwa bumbiro remutemo yenyika. Asi chikwata chavaMativela hachisi kufara nechirongwa chekuripa varungu ichi cheglobal compensation deed. Pane chimwewo chikwata chinomirira vamwe vakarwa muhondo yerusununguko chewar veterans pressure group icho chakatokwidza nyaya iyi kudare pamusoro chichida kuti chirongwa ichi chimiswe sezvo chichiti chinosarura kubhadhara vachena chichisiya vatema vemuno. Patavabvunza pfungwa dzavo pamusoro pemutauro wasimudzwa nenyaya iyi munyika, mutungamiri wesangano rinomirira varimi vechichena munyika Recommercial Farmers Union vaAndrew Pasco vati vanofara kuti hurumende yakabvuma kuvabhadhara uye vari kuedzana pose pavanogona kuona kuti mari yacho yawanikwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMutsvangwa kana munyori mukuru wesangano ravo vaVictor Matema Danda kuti vanoti kudii nekudhonzerana masimba pave kuitika musangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kwazuwai Studio 7 wa shamarari wa tereri we Studio 7 wose tinokwasai pazuwara nasi. Ndino itwa mai moyo ndrimu Pretoria ku South Africa ku Neomafia Extension 4. Ndinoti ine matambudziko kumuri yekwadzamara. Muri yose Zimbabwe yarasikirwa ne MDC kurasikirwa negamba guru. Tichiti kuna mai dzamara zveshuwa shinga imoyo zvinowanikwa zvinhu zvatosangana nazvo muupenyu zvinorwadza hongu ndinozviziva asi muparidzi 3 inotiudza izvo kuti izvoni chimwe nechimwe chine nguva yacho naizvozvo iyi inguva yakwanira baba dzamara ndinoti shinga imoyo ndoziva pamwoyo penyu pari zvino pane dombo asi shinga imoyo zvinhu zvinowanikwa mukati moupenyu simbai pamuri ipapo nehama dzose mhuri yose nekurasikirwa kwakadai kunorwadza kunoshungurudza tongozvisa pamberi pajehovha mwari ndo muzivi wazvose nokuti takanzi panyika pano hatigari zvamuchose chimwe nechimwe chine nguva yacho yachinosvika pakuguma matirambei tichinamata mwari vari kutikundisa nenguva yatakatarisana naye tiri kuona sekuti zvinhu zviri kuita nani panyaya dzechirwere ichi. Amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Vamwe vatambi venhabvu vemuZimbabwe vari muSouth Africa vacharisana nekunyura muABSA Premier League apo makundano aya ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Elvis Chipezeze, Ovid Karuru, talent chawapiwa na Butulezwe Nguve nezvikwata zvavo vanofanira kukunda mimitambo yavo yekugumisira mangwana kana kuti vanobuda PSL kuenda kuNational First Division mwaka unotevera. Chiri kunyanyonakidza ndechekuti Chipezeze neBaroka vanofanira kukunda Kaizer Chiefs iyo inotambirwa naWillard Katsande naKama Billiard avo vari kudawo kukunda kuti vatore mukombe welii. Kaizer Chiefs iri kurwisana neMamelodi Sundowns pamusoro petafura apo dzakaenzana pamapoints makumi mashanu nematanhatu asi iri pamusoro nezvibodzwa. Kaizer Chiefs iri kuda mapoints ese matatu mumutambo neBaroka kuti itore mukombe uyu uyo wayaputsa kwemakore mashanu apfuura. Kusaita izvi kukasangana nekukunda kana kuita mangange kweSundowns neBlack Leopards mukombe unoenda kuSundowns. Peter Ndovu ndiye manager weMamelodi Sundowns. Nemamiriro akaita zvinhu mumwe mucheveri wenhabvu muZimbabwe vaIsaiah Mushumbi vanoti vari kuona Kaizer Chiefs ichikunda Baroka ichienda kuDivision 1.
Ndiri kuona kunge Kaizer Chiefs ichatora mukombe gore rinei. Ndakamirira mashoko andiri kutaura ndezvekuti Kaizer Chiefs iri mufom plus iri patop nemamirira zvakaita pari zvino.
AmaZulu ya Karuru nachawapiwa inofarira kukunda Highlands Park ichitarisirawo kuti Baroka nechipa iyo ine Golden Arrows dzarowa. Pari zvino Baroka ine mapoints makumi maviri nemasere pasi peBlack Leopards neAmaZulu idzo dzine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Chipa United iyo iri kurwisawo zvekare kurarama muPSL ine mapoints makumi matatu nerimwe chete. Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Walter Msona naCarlton Mashumba iri kuda mashiripiti kuti ipone sezvo iri pasi-pasi nemapoints makumi maviri nemashanu. Muteveri weHarare City vatatenda Mupariwa vanoti vatambi vemuZimbabwe ava vanofanira kurwira nzvimbo dzavo zvakasimba nekuti kudzoka kumusha hakukomborere.
Ngavatongoramba vari ikoko vatsvagi mabasa evari ikoko vachitamba bhoreko bhozi vakadzoka kunoku zvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kunoku hakutomborina kana mari ngavarambe vachitamba ikoko kujosa kwavariko.
Mitambo iyi iri kutambwa zuva rimwe chete panguva imwe chete kudzivirira kutengeserana kwemitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere checovid-19 huchiri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda bakuvi